Zimbabwe is open for business and a friend to all and an enemy to none. Regrettably, for the past 23 years, my country continues.
Zimbabwe yakazvipira kuvhura mikana yebhizinesi kuna ani nani zvake. Hatina mhandu asi ushamwari kune munhu wese. Dambudziko redu guru nderekuti tave nemakore makumi maviri nematatu tichirwisana nezvirango zveupfumi zvatakatemerwa nedzimwe nyika, izvo zvisingawirirani nedonzo remusangano uno. Asi tine zvicherwa nezviwanikwa nedzidzo yemhando yapamusoro uye mamiriro ekunzi akanaka zvatiri kushandisa kuvandudza nyika yedu munyaya dzebudiriro.